aiwa hapana chokwadi, vanhu varingofarawo zvava, asi tine urongwa hwokuti tinotarisira kuti tidzokerewo kumba timbonofara nevanhu. Urongwa hwacho huripo manje manje, tambenge tichitotaura nevamwe vanhu vari kuda kuti varonge urongwa ihwohwo vari kusouth africa wo vanenge vanozvigonawo kuzviita. Saka zvekuti hanzi tinenge tiri kuko, aiwa hazvisiri izvo, vanhu vari kungofarawo zvavo.
Saka kazhinji munowanzoenda kusouth africa kupera kwegore uku munana zvita munomu, ndonguva yamurikutarisa kuti mungangoende kuzimbabwe?
Ava vange vachida kutoronga, vachida kutoronga kuti tikwanise kuenda kuzimbabwe muna December. Vanhu vane mari dzavo vanoda kuti vagoona kuti vaunganidza vaimbi vanenge vanawo ivha mutukudzi nevamwewo tosangana navo toimba tiri pamwe chete. Vanhu vane urongwawo hwavo hwavari kutarisira kuti zvingangoita.
Tombodzokera iko kumamiriro akaita zvinhu munyika umu, muri kuzvionawo sei?
Hazvina kuipa zvaitika izvi, asi ngationeika kuti zvazvaita izvi ka, tinoda kuti tibatanidze vanhu, ndo chikuru. Kubatana kwevanhu ndo chinhu chihombe. Vanhu vakaramba vakapesana pesana vachipesaniswa nezvemapato ematongerwo enyika, hatisi kuenda mberi. Ngatibatanei sevanhu. Munoona kuti muno muamerica tine democrats, tine marepublicans. At the end of the day, ukatukirira uri muuyiwo zvako, ukatukirira kana mumwe wemarepublicans kana kuti wemademocrats, wemarepublicans anopindura achikutaura kuti uri kutukirira my fellow americans. Ndo zvinhu zvatofanirwa kuonekwa tichiita izvozvo. Kuonekwa ndokubatana kwedu ikoko, kubatanidza nyika. Vanhu vasave ngani, vanhu vasave batane pahuro, nokuti hanzi ndiri wepati yegood party. Mapati haana nebasa rose. Nyika ndeyevanhu. Saka tiri vanhu tese, tofunga pfungwa dzakadzamisisa, toisa pfungwa dzedu pamwe chete sevanhu vanoda kuti nyika yavo ibudirire mangwana. Chatoda kuti toda kuti inhaka yevanai yamuri kuona yanga yaparadzwa. Saka zvaitwa neava vemauto ava, kana vaita nemwoyo wakanaka vachiitira vanhu, tinotenda zvikuru, tinotenda zvikuru, asi ngavabatanidze vanhu. Vanhu vasapesane pesane. Zvemapato ekutongerwa ematongerwo enyika iyi tosiyana nadzo, tobatana isusu sevanhu, tovaka nyika yedu tichienda mberi.
Asi mamwe mashoko ati kutambira ari kuti vamugabe vanenge vari kuda kurambira pachigaro, munoti kudiinazvo?
Vanogorambira pachigaro seiko? Iyo vakatadzwa kuti ma-10 maprovinces ese avaramba, vati havadi kunzwa nezvavo. Saka vanogorambira, ndo vanhu kava vari kutaura kava, vanhu vari kutaura kuti hatichakudai. Haurambire pachigaro, unorambira pachigaro kuti haisi imba yako kai, yekuti hanzi handibude mumba mangu. No, hazvisiri zvavafanirwe kuonekwa vachidaro. Vanofanirwa kuva kuzvibata semunhu mukuru. vakanzi gudoguru peta muswe kuti vadiki vakutye saka vakanga vaone nhamo yavaonekwa nevanhu vanhu vari kutoraya kuti vabvise nhamo iyoyi nyika idzokere zvayakanga yakaita kare inga varungu vai vakachengetedza nyika iwani ivo vakadzoka kubva kuhondo vakaiona nyika yakanakanaka kwavo kuine masanctions asi vana smith vakatraya by all means vakachengetedza nyika iyi vakasvika nyika yakanaka nhasi kuti tizosvika patira apa kuti nyika isvike paira ivo ndivo vatadzaka vanogoramba vachiti hanzi ndoda kuramba ndiri moda kuramba muchibopaza chete vanhu havachadi vanhu havachadi kana vanhu vasvadi hapana zvazvinobatira
Mukanya makore apfuura aya vakamboyambira mukoma J zvinotaa kudzwa kuti vanenge vasungwa muri kuona sei
ndonyaya dzataivataurira kuti musadaro musapesanise vanhu ya mukoma J ava vaivo vaine maitiro akaipisisa zvikuru vakapesanisa vanhu vakawanda ya vakaita kuti nyika vanhu vaite rumwe rumwe ndo vakaparadza nyika futi vana mukoma J ivava todava kuti vanhu vabatane vanhu vagobatana vagovaka nyika nyika zvikoro zvofamba zvakanaka vanoenda zvipatara zvovakwa migwagwa yogadzirwa vanhu vakabatana pasina zvekutukana kana kuti se takaisa musoro pamwe chete tichigadzira ndo future yevana vedu tese tese toda kuti tizoti kana tafa vana vedu vagosara vachifara kuti tinga vakatigadzirira wani nyika iyi vakatiira nyika yakanaka
zvaita sei mai kupururudza zvaita sei mai kupururudza sadzokere kumashure sadzokere kumashure sadzokere kumashure
Right as he might